Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi muvuronya mavuvu 22-2016. Mapato anopikisa aripasi pe National Election Reform Agenda kana kuti NERA osangana nasi muHarare kuti vazee nezvekuratidzira kwavari kuronga kuita nemusi wechishanu muHarare kwakanangana nemitemo yesarudzo. Tichazeyawo nyaya iri kupomerwa Prophet Walter Magaya yekubata chibharo. Dare remagistrate remubulawayo nasi rarasa mhosva yanga yakatarisana nemamwe madzimai gumi esangano rewosa ayo ange achipomerwa mhosva yemusarinya kana kuti criminal nuisance. Zano PF yoita mhirizhonga musarudzo dzayo dzemaprimary kunoton. Zimbabwe iri kudzoka kumba isina chayakabata kubva kuma 2016 Olympic Games akapera muBrazil nezuro. Tichakupai zvizere pamakwikwi aya nezvakabuda mukasolaga Premier Soccer League. Munyaya dzezveutano tiri kutarisa zvirwere zvinobata vanhu vakwegura. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nezvemusangano waitwa nemapato anopikisa ari pasi penera kuti pavandudzwe mitemo ine chekuita nesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti +12024650318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 9:09 AM ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona.